tichitarisa team ye Zimbabwe iri kuenda ku Paris tingati isusu iko zvino mamirira atakaita tine vama athletes anoita 5 mashanu Isaac Mpofu we marathon men's marathon ndiye akatanga qualifier ndokuzoteerwa na Stephen Cox anoita inonzi men's single sculls we rowing kozoita mutapiwa makarau sprinter anoita 200 meters ndiwo vama qualifier achiteerwa na Rutendo Nyahora anoita marathon women kozoita wechishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba iyo futi ari mani we 200 meters sprint men ndovanhu vatinoti izvozvi ndova qualify.
Muchange muri kuwanikwa muchidoma timu iri kuenda kumaolympics izere rini makamirira chii pari zvino?
Patasvika iko zvino inguva yekuti international federations anoita seswimming neathletics negolf vaakutarisa marankings vochiona kuti panhamba dzevanhu vaqualify nemaathletes marankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatatomirira taifa yabube tichitaura nezvetimu yedu mangwana but zvinhu zvatazomuva forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi vezimbabwe vagadzirira zvakanaka here uyezve pane mamenduro angatarisirwa here kubva kumakwikwi aya emaolympics?
Tichiri kufinalize mapreparations but ingati isiko zvino ndo mamiriro ataita ende tichitarisira kuti vese vadambotaura kana munhu achiqualifya toti ndikatarisa wemarathon munoziva kumanya kwaanga achiita achiita matop 10 achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mumafinals nevakomana vese vema 200 vachimanya under 20 seconds vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda vakazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vaita zvavanokwanisa kuita. Iko zvino hatisi kuda kupa pressure kumaathletes but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mafinals vakazotiwanira mamedal zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.